Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro 10/28/2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu cheChina chekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kana kuti lockdown level 4. Boka reZimbabwe National Statistics Agency Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yaramba ichikwira mumwedzi uno panguva yemihoro yevashandi isiri kuchinja. Masangano akazvimirira munyika oshoropodza bato reZANU-PF nekuvapomera kwaanoti rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1736. Kubva muvhuro svondo rapera kusvika nezuro kwakafa vanhu makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro vakare, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi munyika wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevaviri kana kuti 46,442. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 37,817. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kumatunhu anoti Kariba, Karoi nechinoi mudunhu reMashonaland West nekwekwe kuMidlands, kuchitiwo nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi zvekuti dzinogona kudzikwa mitemo yakaoma yekuti vanhu vasafamba-famba, dzichiti Chinere nedoro kuMashonaland West, Bikita kumasvingo, Shamva mudunhu reMashonaland Central, Marondera kuMashonaland East nenkulumane emakandeni pamwe nemisha iri kumaodzanyemba kweulawayo. Kubva zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 756,291 vabayiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu negumi nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 518,968 vabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekunge yabaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 pakupera kwegore rino. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu cheChina chekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kana kuti lockdown level 4 kwemazuva gumi nemana ari kutevera. VaRamaphosa vakati vatora matanho aya senzira yekuderedza kutekeshera kwedenda reCOVID-19. Asi danho iri rinonzi nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa richazviomesera zvakanyanya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Matanu aya anosanganisira kupfekwa kwemamaski nguva dzose, kuvharwa kwenzimbo dzinotengesera pamwe nekunirwa doro, kurambidzwa kuungana kwevanhu pamwe nekusimbisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kubva nenguva dzesere manheru kusvika nenguva dzeina mangwanani ezuva rinotevera. South Africa ndeimwe yenyika dzepasi rose iri kutora matanho akadai mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chauraya vanhu vave kuda kusvika mumamirioni mana pasi rose. Danho reSouth Africa iri rakaita kuti dzimwe nyanzvi mune zvedzidzo pamwe nemhuri yeZimbabwe inogara nekushanda munyika iyi vayambire mhuri yeZimbabwe iri kumusha asi ichifunga zvekuenda kuzogara kana kuzotsvaga choruviri muSouth Africa kuti inyatsofungisisa nezvazvo sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kweCovid-19. Izo zvaita kuti makambani akawanda apfige mikova. VaAmos Moyo vanove nhengo yebato reMDC asi vachitaura vakazvimiririra vati South Africa pari zvino yangove nyika isina zvikuru zvainopa nekuda kwemamiriro aita zvino zvichikonzerwa nedenda iri.
Mararamiro South Africa akapera because of this COVID-19. Situation is very tense at the moment.
VaTrustNet nhengo ye Proudly 263 vanoti iye zvino mhuri yeZimbabwe iri munyika iyi yave kuzotambura zvinosiririsa nekuda kwekuomeswa kwemitemo unodzivirira COVID-19 uyu.
Mamiriro akaita nyaya pari zvino muSouth Africa is very tricky. Vanoda kuuya mapermits ari kuexpire muna December. No one knows kuti acharonyiwa here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAlois Nyamuranga vanoti vave kufunga zvekutombodzokera zvavo kumusha.
Pari zvino wakange waraskirwa nebasa kuti uchitsvaga rimwe basa zvino zvaoma tichina kugadzikana muno mutokogara takabatira hana maoko.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vatsigirawo mashoko aya vakati mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ngaitambe yakangwarira.
Kune avo vangange vari kuZimbabwe vari kufunga kuti aiwa mafuro anenge ari nane. Chokwadi chaicho ndechekuti pari zvino zvinhu zvakaoma.
South Africa nezvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Pavanhu ava kune vanosvika 180,000 vakawana magwaro anobvumidza kugara nekushanda munyika iyi anozivikanwa kuti maZimbabwe exemption permits. Asi magwaro aya achange asingachashandi kubva musi wa31 zvita gore rino, izvo zvave kushayisa veruzhinji mufaro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze kwenyika zvinonzi ndizvo zviri kupinza mari yekunze yakawanda muupfumi hwenyika. Naizvozvo kana zvinhu zvaita manyama amire nerongo kudai munyika yeSouth Africa, zvinoreva kuti mhuri zhinji dziri muZimbabwe dzichatarisana nenguva yepari zvino. Nyika yeSouth Africa inoti yakabaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezuru kana kuti 2.7 million. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vadzidzisi vanoshandira muBotswana vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekuronga kunge yabaya vadzidzisi vose mukupera kwemwedzi wachikunguru gore rino. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Senzira yekudzivirira kuparara kwedenda rarura pasi rose iri, mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakati vadzidzisi vose vakafanira kubayiwa nhomba yeCovid-19. Izvi zvinotevera kukwira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 muzvikoro nekuda kwekuungana kwevanhu vakawanda, uye zvinonzi nyika iyi yarasikirwa nevadzidzisi vangasvika 150 nekuda kwedenda iri. Vachigamuchira zviuru 200 nhomba yeSinovac yakatengwa nenyika iyi kuChina nhasi mangwanani, vaMasisi vati nyika yavo ichaita zvese zvainogona mukuchengetedza upenyu hwevadzidzisi.
Isundima yedu taisakura taizunza nikutenga nomba jabai wa wazizisi. Chachili kuda kuziviri la upenyu we wazizisi pamwine vana.
Amai Margaret Masango avo vanodzidzisa pachikoro chetabita primary school icho chiri muguta reFrancis Town muBotswana vanoti vanogamuchira urongwa uhu nemaoko maviri sezvo uchibvisa upenyu hwavo munjodzi.
Ndinoona ari mashoko akanaka nekuti isu tinosangana nevana vanobva kudzimba dzakasiyana siyana uye vachisangana nevanhu vakasiyana siyana. Saka machanzis aripo ekuti help yedu inenge iri parisi. Saka ndinoona zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa zvidzidzo zvemabhizinesi pachikoro cheButare Private School muguta reGaborone vaPascal Makamure vaudzwa Studio 7 parunare kuti urongwa uhu huchaderedza zvakanyanya uwandu hwevadzidzisi vari kubatwa nekuurayiwa necovid-19.
Social distance kana vana vakawanda chaizvo inotinetsei, inonetsa. Ndiri kuona kuti urongwa uhu hungatibatsira kunyanya isu varayiridzi, especially isu vanobva kunze. Tikavatinopiwa attention yokuti tibayiwe against covid tinenge tichipiwa safety yakatosimba.
Mazvikokota wedzidzo uye vari chipanga mazano pachikoro chakazvimirira cheSt Kizeto Secondary School vaThompson Murombedzi vanoti dai hurumende yakatanga nevarayiridzi mukubaya nhomba yecovid-19.
Panonetsa manje kuti ndinyatsokunzwisisa kuti vachizobaya here, ndo panonetsa pacho nekuti izvozvo zvakauya asi hapana tambonzwa kuti apazomboenda kukiyo kuti vandobaya. Tatogara tanonoka kudhara nokuti vazhinji vavatobatwa nacho chirwere chai.
Nyanzvi munyadza utano hweruzhinji muzvare Christopher Ncube vanoti kuchengetedzwa kwomukaha pakati pemudzidzisi nemudzidzisi sezvinodiwa mukurwisana nedenda iri kunonetsa vachiti kubayiwa kuvadzidzisi pamwe nevadzidzi nhomba ndiko chete kungabatsira.
Kuchengetedzeka kwesocial distance pane vana wechikoro nanaticha kunonetsa nekuti sometimes unogona kusikira paine vana vasinganyasi kunzwisisa. Saka panoda kana ticha echisedenza nabadhuze nawo. Saka zvakadaro zvinotoda kuti maticha newana wavaccinate.
Botswana ine vanhu zviuru makumi manomwe nemakumi manomwe nemumwe chete vakabatwa necovid-19, kwotiwo chiuru chimwe chete chine makumi mapfumbamwe nevashanu vaurayiwa nedenda iri uye vana mazvikokota vezveutano vanoti uwandu uhu hungangowedzera. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Boka reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mumwedzi uno panguva iyo mihoro yevazhinji isiri kushanduka. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumwe mushandi wekuZimstat amaitafadzwa Bandama vati mwedzi uno wachikumi mitengo yezvinhu yakakwira zvichienzaniswa nemitengo yaiveko mumwedzi wachivabvu.
Yanga iri pa3.9% muna June, 2.5% muna May. Mwedzi wapfuura kusvika mwedzi uno mitengo yanga ichikwira pamwedzi.
Zimstat inotiwo vachitarisa kukwira kwemutengo uku zvinhu zviri kunyanya kukwira zvakanyanya mudunhu reMashonaland and Central, uko mitengo mumwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kuchiteverwa neHarare, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana kuchizouya Mashonaland East, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvina kubva muzana. Dunhu reMatabeleland South ndiro risina kunyanya kukwira mitengo. Magwaro abudiswa neZimstat anoratidzawo kuti mumwedzi wachivabvu Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda zvichienzaniswa nezvainotengesera dzimwe nyika. Amai Bandama vati nyika yeSouth Africa ndiyo inonyanya kudyidzana neZimbabwe zvakanyanya, uye pamwedzi uyu Zimbabwe yakatenga zvinhu kuSouth Africa zvinosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana, asi Zimbabwe yakakwanisa kutengesera South Africa zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana.
Kwatinotengawo zvigadzirwa South Africa iine 45% Singapore 15.7%, China 9.2%, India 7.1%.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vati vanoona sekuti mutemo westatutory instrument ndiwo wakakonzera kukwira kwemutengo yezvinhu uku. Vakuchera vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvitengwe kubva kunze kwenyika sezvo kutenga muno zvinenge zvichidhura.
Chanyanya kukwidza inflation zvinhu zvakafanana ne SI-127, nekuti mutemo weSI-127 wakauya mabhizimusi asingautarisire, zvinova zvakakonzera kukwira kwemutengo chekutanga mumaus dollars uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvinoshandiswa nevanhuwo zvavo. Pozoitawo kuti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwedu, zvigadzirwa zvedu zvinoti dhurei kugadzira, zvoreva kuti isusu takushandisa mari yakawanda ichibuda kunze kunotenga zvinhu zvitingadai tichikwanisa kugadzira tega muno.
Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vatiwo vanoshungurudzika zvakanyanya kana mitengo ichiramba ichikwira mihoro yevashandi isingakwiri.
Tiri kunyunyuta sevashandi, mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi hurumende ichiti zvinhu zviri kunaka. Mari inotambira vashandi haisi kuchinja, iri kuramba ichitoderera nokuti iri kudyiwa neinflation, yodyiwazve nekuchinja kuri kuita mitengo yemari yemuno nemari yekunze.
Magwaro eZimstat anoratidza kuti zvinhu zviri kunyanya kutengwa kunze neZimbabwe zvinosanganisira chibage, korosi, mafotireza, mishonga zvese yevanhu nemhuka, dzimotikari nezvimwewo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana, amai Sekainzenza, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano akazvimirira munyika ari kushoropodza bato reZANU-PF nekavapomera kwarinonzi rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika richiti mazhinji emasangano aya achamiswa kushanda munyika. Masangano aya anoti idzi inzira dzebato rinotonga iri dzekuda kumbonyikidza kodzero dzavo uye kuavharira kuti asaite basa ravo rekuvaziso revanhu nekurwira kodzero dzeveruzhinji. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Svondo rapera vakafanwa kubata chigaro chemurongi wemusangano weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakayambira vemasangano akazvimirira vakati ari kuita zvematongero enyika nechinanga chekuda kupidigura hurumende kuti ari kuzvigokera moto muziso. Asi vemasangano aya vanoti bato riri kutonga iri riri kuvanyepera uye rinoda kuvabvisa kushandira munyika kuitira kuti vasataure nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvehori zvavanoti zviri kuitika muhurumende. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance and Reconciliation Development vazivanai mzorodzi vanoti musangano unotonga pamwe nehurumende uri kuvakumira mhosva yenhema senzira yekuda kuvhara masangano anoridza pembe kana kwaita hori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yecorruption, nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavanhu ndidzo dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitaurwa nemasangano akazvimiririra. Ndokusaka hurumende yoda kuita kakitsina gonzo nemasangano akazvimiririra aya.
Mamwe masangano anoti ari kuita basa rekubatsira hurumende munyaya dzebudiriro sezvo achiuya nezvikwanisiro zvinobetsera hurumende painonetseka. Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimiririra reclassic coalition in Zimbabwe vamavhelas kumara vashoropodza vachinamasa nebato ravo vachiti vari kuvapomera mhosva nekuti sarudzo dzaswedera munyika nekudaro havari kupfumurwa pavanenge vaita zvakaipa.
Panyaya dzine chekuita nesarudzo isu hatinei nekuti ahwina ndiani. Chatinoda bedzi ndechekuti sarudzo dziitwe mune zvakanaka. Saka vachinamasa ngavaregera havo kuvhunduka chatikwatara.
Studio 7 inakwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vakatsigira vachinamasa vachiti vemasangano akazvimirira oga vari kufambisa nhema nemanyepo vachishoropodza hurumende uye vane chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro nekudaro vari kuita zvematongerwo enyika uye vachasangana nezvavari kutsvaka.
Vanonyepa vachiti ndevemasangano akazvimirira oga ava vanozikanwa havachakwanisi kuramba vachivanda kuseri kwechigumwe vachizviti masangano akazvimirira oga ivo vachiwanikwa vari pamberi kumhanyisa nyaya dzamatongerwo enyika zvichienderana nedonzo reMDC kana kuti rana chamisa namamwe maopposition. Hazvirevi kuti musangano weZANU-PF una madutu. Vangatadza kuona kuti ava vanozvipinde vemasangano akamirira oga havasi kuita basa ravakaregista kuti vachange vachiita nehurumende, asi kuti vakuita zviri kunze kwomutemo.
Izvi zvatsinirwawo neumwe anoongorora nezvematongerwo enyika akarerekera kuZANU-PF, vachausi Munganasa, vati bato reZANU-PF riri kutaura zvechokwadi nekuti pane masangano akazvimirira oga ari kuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekuda kupidigura hurumende, nekuda vanofanira kuvhariswa nekuti vakutyora mutemo wenyika.
Ma NGO haafani kushandiswa nedzimwe nyika kuti aite yatinotiwo regime change agenda. Opposition inoramba ichichema-chema kuti takarigwa election, asi kupindirwa kunoita ma NGO kuriga.
Asi sachigara wesangano rinomirira masangano akazvimirira munyika, National Association of Non-Governmental Organization, muzvare Roni Kamumbire, vati vachazama kuonesana nebato rinotonga iri pamwe nehurumende kuitira kuti vapedze kufungirana, sezvo vachishanda nehurumende munyaya dzebudiriro pasina kupindira mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kuzivisa vanotiona nemamwe maonero kuti takasununguka kunge tichigara pamwe chete tichionesana. Tinoshanda zvakasimba tichibatsirana nehurumende, asi hatikanganiwo kuti tine basa guru rakakosha rokuisa ziso mubasa rinoitwa nehurumende.
Mashoko akayambirwa emasangano akazvimirira aya akasvitsawo kunhepfenyuro yestudio 7 navatinamasa vachiipomera mhosva imwe cheteyo. Asi studio 7 yakaramba izvi ichiti inoenda basa rayo isina kwayakarerekera. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakabudawo pachena vachiti zvakataurwa navatinamasa hazvisi kubva kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuru nezuru zvevanhu muIvory Coast zvakatambira nezuro vaimbove mutungamiri wenyika vaLaurent Gbagbo, apo vakadzoka kumusha kwavo kumama. VaGbagbo vakadzoka munyika musi wachikumi 18 zvichitevera kuchenurwa kwavakaitwa nedare reInternational Criminal Court pamhosva dzekutyora kodzero dzevanhu dzavaipomerwa. Mauto yeAmerica akarwisa nemuchadenga nesvondo dzvimbo dzaakati dzaishandiswa nezvikwata zvinopfurikidza mwero zvichitsigirwa neIran pedyo nemuganhu uri pakati peIraq neSyria. Iran yayambira America nhasi kuti iri kukanganisa kuchengetedzeka kwedunhu reMiddle East. Kuenderera mberi kwedenda reCovid-19 munyika kwapinza vanorarama neusope munguva yakaoma, sezvo zviri kuvashayisa chekudya pamwe nemafuta avanozora senzira yekudzivirira gomarara reganda rinova ndiro denda rinonyanya kuvhiringidza utano hwavo. Studio 7 yataura nevakawanda vane dambudziko iri, avo vatiwo havana mufaro munzvimbo dzavanogara sezvo vachisarurwa kana kutsvinyirwa nevanhu vavanogara navo kana vavakidzani vavo. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Gertrude Alumendo, avo vanogara kudziva rasekwa extension, vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri, avo vanorarama neusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo. Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti voita sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika kavharwa kuburikidza nechirwere cheCovid-19 uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Raramisa vana vangu nemaricho nekutengesa musika. Lockdown bva payakatanga ndoita zvokudedziwawo kuti apo napapo ndopiwawo twanoenda piwawo kana chikafu baba wavo vakaenda 2014. Pekugara zvekare panondinetsa, ndombodzingwa ndienda shava mari dzerendi, asi ndienda nhengangira vanhu vachiti hatidi kugara nevana vane albinism.
Mukuru wesangano reGlobal Aid Missions amai Esther Chasi, avo vane vana vaviri vanorarama neusope vatsinira zvataurwa naamai Armendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwacha mbatya dzevanhu kudzivarasekwa kwavanogara. Amai chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta esunscreen lotion haasi kuwanika sezvaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kuburikidza nedenda recovid-19.
Panyaya yamai Armendo vari kudzivarasekwa ichokwadi chavari kutaura nyaya yemasunscreen lotions toimporta kubva kunze.
Asi vaStephen Nyamapfeka bandera vekuHeathcliff avo vane vana vana vanorarama
neusope
vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari. Asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa vasvika pakuomerwa nokuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda recovid-19 iro ravhiringidza zvinhu zvakawanda. Vabandera vati vakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai nekuda kwevana vavo, asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwe chete asi kuti nderavo vari vaviri.
Vana baba vazhinji kana achinge aita mwana ane albinism anosiya mudzimai otiza, mudzimai akarwara mwana ndinowacha kana kutotakura vana.
Muzvare Gamuchirai Uzande avo vanoshanda nesangano reAlive Albinism Initiative vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama nehusope zviri kushomeka kana kutoshaika zvachose nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda recovid-19. Vaendera mberi vachiti nekuda kwecovid-19 sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupembera zuva rekucherechedza vanorarama nehusope sezvo mitemo yecovid-19 isingabvumidze kuungana kwevanhu vakawanda.
Kusangana nemachallenges ekuti futa yedu yekuzora hatikukwanisa kuti timawane zvinhu zvese zvakangovharirwa. Dzimwe nyika dziri palockdown ndokwaunowana madonors anotitumirawo iwo mafuta ekuti wane kwetichibatsirikana.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama neusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana navo. Dr. Matara vati rubatsirwo ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende haazi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsigira vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanorarama nehusope. Vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi, asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama neusope vabatsirike. Tsvakurudzo yakaitwa nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Rendini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manheru tiri kutarisa nezvekupararira zvakanyanya kwoita denda recovid-19 pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kuedza kumisa kupararira kuku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nemumwe vakashaya nechirwere checovid-19, vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa nezuro manheru kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti lockdown level 4. Boka rezimstat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mwedzi uno panguva yemihoro yevakawanda isiri kushanduka. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.